vamunyanduri ava vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari kuti nyika inoda kutungamirwa nemunhu ane ruzivo rwesainzi akaita saivo sezvo vaine umhizha hwekutungamira vanhu vachifara. Vamunyanduri vanoti vatungamiri vakaita saivo vane unyanzvi hunoziva zvinoda vanhu muupenyu hwavo kudarika vatungamiri vanova magweta semutungamiri webato rezanupf Emmerson Mnangagwa navanelson Chamisa vemdc Alliance.
Scientific leadership inogona kuti iitwe nemunhu akaita masainzi, akaita biology, akaita chemistry, akaita physics, akaita math, akaita physiology, anatomy nepsychology. Munhu afani unofanira kuziva nhingi kuti akaumbwa sei naMwari. Leadership unotungamirira vanhu vachifanira kuita zvinhu zvinoita kuti vabudiriri munhu wega kuti achinzwa pai nekufara.
Vamunyanduri vanoti kana vakakunda musarudzo sekutarisira kwavari kuita, hurumende yavo ichapa makurukota basa zvichienderana kuti vane unyanzvi hwebazi ravari kutungamira kwete zviri kuitwa nezanupf.
Isusi tinoti hapana uri nopfuura uyu anywhere in the world. Minister of Defence, umuita Minister of Agriculture, uchitiya macrop scientist, agronomist, nevabereki vanga vachirima for the past 40 years. Minister nhingi vanonzi nhingi veenergy anenge ane diploma yesociology onzi minister of this. Tiri kuti vapase maqualifications ese akakosha but mumwe nemumwe ngaaiswe pano pano kuti nyika yedu ibudirire.
Vamunyanduri vanoti havasi kuunganidza vanhu mudzinhandare sezviri kuitwa nemamwe mapato, asi vari kutaura nevanhu mudzimba dzavo nemumabasa senzira yekupa vanovhota mukana wekubvunza mibvunzo. Vamunyanduri vanoshora mapato akaita sezanupf nemdct nekupemha mari, vachiti mari dzavari kupiwa nedzavachapiwa kutengesa zviwanikwa zvemunyika sezvo zvikwereti zvavanopiwa zviine zviga zvinofanirwa kuitwa.
Zvichireva izvokuti mapati ese emdc nezanupf vanofunga kuti budiri vana zimbabwe inodipenda pamaforeina zvava kuzvinyibira nekuti business man wese the maximizing profit. What we can only do is to bargain for a win-win situation.
Panyaya yemigwagwa isafambike nekuda kwemakomba makomba ari mumigwagwa iyi. Vamunyanduri vanoti vachagadzira ndege nekuvaka nhandare mumaguta ose kuitira kuti vanhu vaite mufamba nyore.
Isusu tiri kuti tine urongwa hwekuti mwana wezimbabwe wese akwire ndege before asati afa. Tichavaka maairport engineering ese kuti maintercity aite ndege atravele ndege. Tichavaka maairport kwese because ndege yacho engineering ndokona kudizaina pano indege ndokona kudizaina airport vakwakwanisa kukwira ndege. Every city chaita ndege, every city netown chaita airport. Tikuda kuti concentrate marodhi edu, vanhu vari kufanira nyaya yekutumana uyezve hapasina space maharachama muchafambika nenyemotikari.
Vabhesa Munyeza vemuchinhoi vanoti dzimwe pfungwa dzavamunyanduri dzakanaka, asi dambudziko nderekuti vanhu vashoma vane mafungiro avo.
Ndinofunga kuti vamunyanduri is one of a kind. Dambudziko ringoripo nderekuti vanhu vashoma vane mufungo unenge wavo. But ukatarisa dzimwe pfungwa dzavo ukazvisa on the ground unoona zviri zvinhu zvakatokosha.
Vamunyeza vanoti vamunyanduri vanofanirwa kusazvichuchumadza kuti vakadzidza zvakanyanya sezvo zvichaita kuti varasikirwe nemavhoti.
Dambudziko ratinaro dawo nderekuti vari kunyanya kubva vati isu mainjiniya vanobva vaita kunge ndivo vakanyanya kukosha maningi kupfuura chi vamwe vese. Kune vamwe vanhu vasina kufunda now how them can they identify nepati yavo vanokuti aiwa iyi pati yemainjiniyas isu hatikwaniko.
Vamunyanduri vanoti vakasarudzwa semutungamiri wenyika musi wa30 Chikunguru vacharwisa huhuri munyika kusanganisira vose vari kushanda muhurumende nemakambani ehurumende vari kutambira mari dzepazvinzvimbo zvavari zvavasingakodzere kuti vadzose mari dzavari kutambira. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini apa Chiguriwa.